Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 gumi guru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka senyika haziva zvazvinobatsira nyika nekuti chitemo chatiripo chati chehuri zhonga kuti ikanzwa ine mizima kuti zvine zvapinda musarudzo sakava nyani semachema kuti ndazoitadza kukuru ndakundikana nekuti ndatavi nemhuri zhonga pamwe zvakati.
Zimbabwe Electoral Commission nemapurisa nezuro vakaita musangano nevachakwikwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinstiza kugwanda.
Murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency seems that hurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achihora mari inenge iri pasi pe23,000 nechikapu chose chaanodyane zvose.
Dzimwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika dzinoti mutemo wekuti vakuru vakuru muhurumende vazivise upfumi hwavo haubatsiri kana uri mumavoko evanhu vakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti vakaita musangano nezuro nevari kukukwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinsiza kugwanda pamwe nemapurisa zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pevatsigiri veZANU-PF neveCoalition for Citizens Change pakupera kwesvondo. Vakapinda mumusangano uyu ndevebato reZANU-PF, veCCC, ZAPU, mapurisa eZRP neveZEC. Kuinsiza vaDaniel Dube neveZANU-PF vachakwikudzana navaAugustine Gumede veCCC. Kumatobo vaFrederick Siwela veZANU-PF vachabirisana navaSindiso Ngwenya veCCC navaLibert Nyirongo veZAPU. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakanyora padandemutande ravo reTwitter nezuro kuti kuridziro yavo ndeyekuti kuve nerunyararo munguva yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tunze maonero avo.
Ya tinoda kuti vezeki sevanhu vanoita zvesarudzo vanenge vachida kuti sarudzo dzibude mune zvakanaka kuti zvimwe zvabuda zvisave nekupokana vamwe vachiitakazvo pakazviitira zvinhinga mupiri zvinoita kuti sarudzo dzisabude zvakanaka. Asi tinoona kuti vezeki vanga vanoedza vane pavanogona kuti vataure nevanokwikwidza kuti vatoke mhiri zhonga. Asi tinoasa kuti havana masimba ekukwanisa kupedza mhiri zhonga iyi. Vanogona kungoda kuendavo pakati pavo vachitaura navo ndo pavangatoguma, nekuti mhiri zhonga idzi dzaitya nzvimbo dzakawanda pane mamwe masaro dzakabveita ndekwakuna naGokoko. Takaona mavhidhiyo aratidza kuti kwakune mhiri zhonga, asi masaro dzakazonoenderera mberi vakaiwe zeke vakakwanisa kuti kubudisa zvakabuda imomo. Saka tinoasa kuti dai vaine simba vaigona kutoti nemhiri zhonga iripo iyi hatigone kuendera mberi nesarudzo, nekuti sarudzo yaizobuda isina kuita zvakanaka. Asi tinoasa kuti nyange kuvaita mhiri zhonga venyange kaii vezeki vanongoyamba vagonoenderera mberi nekuita sarudzo yavo. Saka tinoonasa kuti simba chairo kuti vamise mhiri zhonga vanenge vasi nyaku dhuwa nungu nangu tawo kuru zino ya wanu matupu ikoko
Dr. Sokote zamuno tiwo ndo zingatai ziri kuitwa munyika kuti nyaya zemiri shonga izi msarudzo dzipere ende zvipi
tinona sokuti zine zane kakuchikisa kuti nekuti tinona sokuti miri shonga dzinoitwa nesarudzo idzi dzakupacha sarawa yeriwa gure rinouya inogona kutozowedzera zvikati ukanganisika saka senyika hazvina zvazvinobatsira nyika nekuti chichemo chatiripo chaasicho mhirishonga kuti sarudzo ine mhirishonga kutaa zvinei zvabuda musarudzo pakava neanochema-chema kuti ndazotadza kukuru ndakundikana nekuti ndatane mhirishonga kwamu zvaka zvinova iyo dambudziko ranese nyika inei kuti vanotemerana nazvirango zveupfumi vanenge vachizvizvinya zvisati zvakanaka vanongoramba vachiti zvinhu zvenyu hazvina kuchena nekuti zvine mhirishonga saka tinotarisira kuti vanenge vaita mhirishonga vanosunga kana vari mapurisa vanyatsobata nyaya dzacho zvakanaka kuti wese aita mhirishonga zvisinei nekuti ndeebato risi abatwe opuwa murango wako unoenderana nezvaanenge aita saka zvinoita zvokuti vamwe vanobatwa vamwe havabatwe saka zvinopa vanhu kusava nekuvimba kuti mhirishonga ingapere uye zvikuru vamwe kurudziro vanenge vasina kusungwa vayo kuti varambe vachita mhirishonga vachiziva kuti hapana chinoitikwa kwavari
ndingapedzisirawo ndichitsvagawo kuti kune vanoti iro sangano rezeki rakaiswa muhomwe nebato riri kutonga rezanupf amenewo munoti kudii nazvo izvi
izvo zvinhu zviri kungotaurwa kwenguva refu zvipomerwa zvinopiwa zeki asi zvazviri zvaida kuti iyo zeki pachayo iite basa rayo neunyanzvi iite basa rayo zvakanaka zvinotaura kuti vese vanenge vane pfungwa idzodzi vaone kuti aiwa iri bato rakazvimirira seindependent committee inoita basa rayo asi kuti vakaona kuti inongoita zvimwe zvinhu zvichiregerera zvimwe zvinhu zvinenge zvingazvigadziswe zvinhu zvacho zvingosiyiwa zvakadaro zvinoita kuti zvioneke saizvozvo kuti inenge yakaiswa muhapwa zvinova zvinhu zvisingabatsire kuitira kuti zvainokuisa zvinofanira kuti zvitambirwe munhu wese saka kana pane vanenge yakaisa muhapwa iye yoitawo mabasa anorerekera kutaunge ndi muhapwa zvechokwadi zvinoita kuti vanhu vasaine kuvimba nebasa rezeki saka zvinokanganisa futi zvinongotidzosera panzvimbo imwe chete yatinofanira kunge tichibva kuti zvinobuda musarudzo zvine zvakachena anenge abudirira obudirira anenge akundikana oguma kuti ini ndakundikana asina chaanozopomera kuti ndakundikana nekuti mutambo wacho wanga usina kunyatsoumira zvakanaka wanga wakaerekera mune rimwe divi
nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura naEvans Sininga weStudio 7. Zvichitevera mashoko ehurumende ekutara mari inotambirwa nemushandi wepasi pasi kana kuti minimum wage pamadhora ekuamerica zana nemakumi mashanu kana kuti $150 imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti zviri kutaurwa nehurumende hazviratidzi kuti hurumende ine hanya nezviri kuitika muvashandi hurumende inoda kuti mari iyi ibhadharwe nemadhora ekuamerica kana nemari yemunyika yakaenzana neekuamerica panguva iyoyo muzvinafundo Eliot Masocha vanoti mari iyi iri kutaurwa nehurumende iri pasi pemari yakataurwa nebasi rehurumende reZimbabwe National Statistics Agency iro rakati kuti munhu umwe anzi murombo muZimbabwe anenge achitambira mari iri pasi pezviuru zviviri nezvitatu zvemadhora
imari shoma chaizvo sa tichitarisa isu kuti inonzi yei food data mline kuti murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency ZimStat yehurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achihora mari inenge iri pasi 23,000 nechikapu chose chaanodya nezvose saka 150 iyi pari nhasi inoita 94,000 Zimbabwe dollars takatarisa kudero iriyo munhu wani iye munhu achinga ine mhuri yatingatisi ya mhuri yose inenge vanenge vava 4 vana vava haina chairi kukwana ike zvino patiri pano muna October yaidero yakakwana muna July apa zviri kutaurwa zviri kunzi izvo gore rinovuya ndope inozoti 150 iyo ingaita minimum wage iyo ichitokona kukwana izvezvi muna October muno inenge isati ichatodetsera nokuti tine tichitarisa isu kuti zvii zvakwira kubva pana July ipapo paiyedoro yakwana minimum wage dai yakaiswa pana July tinoona kuti isu mafizi akakwira peturo netransport zvakakwira zvikafu zvakakwira ike zvine nguva yokugadzirira kutenga zvemuminda zvinenge zvakakwira zvekare saka kuti taure pamusoro pokuti $150 ndiyo ichange ichinzi minimum wage zvichange zvichishungurudza vanhu vakawanda chaizvo vamwe kana maprofessionals chaivo akaita savadzidzisi samanesi kana ivo masoja chaivo anosara vari kuvarombo saka ngatitaure mari dzinomusoro tichiona kuchinja kuri kuita zvinhu muzimbabwe kuti hazvisi kudzaka zvinhu zviri kukupira muzimbabwe zvino kana totaura zve150 inonge ichihorwa nomunhu vava vanhu vana mumba mavo haichina zvaichatenga mari iyoyo saka hatingatauri panyaya dze150 dai yawedzerwa apa tichitotaura gore rinovuya futi zvinhu zvinei zvatochinja kutonyanyisa nokuti hapana chetinenge tichiita kuti tagara pasi savarume vakuru kuti titaurirane kuti $150 itange iri minimum wage gore rinouya
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 zvichitevera mutongo wedare reHigh Court unoti gurukota rezvemutengo zvemutemo vaZiyambi Ziyambi negweta guru rehurumende vaPrince Machaya vakatadza kushandisa mutemo unomanikidza vakuru vakuru muhurumende kuti vazivise upfumi hwavo dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mutemo uyu wakanaka zvikuru asi haugoni kushanda pamusoro pemamiriro akaita zvinhu panyaya iyi nyanzvi munyaya dzebudiriro yematunhu vajoi mabhenge vanoti chinangwa chemutemo uyu chakanaka asi paifanirwa kuve nevamwe vanoshandisa kwete vanhu vanogona kubatwa nemhosva dzinobva mukutyorwa kwemutemo uyu vamabhenge vanoti zvingava nemusoro kana mutemo uyu ukaiswa mumasangano akazvimirira kana musangano risinei kana musangano risinei nevanhu vanofanirwa kucherechedzwa nemutemo uyu
nyaya huru iripo ndeyekuti mutemo uyu tisati tatarisa kuti waiswa nani nechinangwa chei mutemo wakanaka chose mutemo weasset declaration uyu wekuti panopinda munhu muhurumende kunyanya-nyanya vane zvigaro zvepamusoro-soro vanofanira kuti vataure kuti upfumi hwavo hwavainahwo hwakawanda sei uye zvavakahuwana sei vasati vapinda muhurumende kwozoti kukagarwa chinguva chakati chinenge chakatarwa nemutemo iwoyo votaura zvakare kuti upfumi hwavo hwamira sei uyezve kana paine zvinenge zvasanduka vanenge vawana sei upfumi uhwu
saka nyaya chaiyo iri papi vamabhenge
nyaya huru iripo ipapa inyaya yekuti vazhinji vazhinji vanopinda muhurumende vanozosevenzesa mabasa ehurumende nyanya-nyanya vanenge vane zvigaro zvepamusoro-soro zvakafanana nekuva makurukota zvakafanana pamwe nemamember of parliament zvakafanana kudai kana chaivo nemapermanent secretary kana namadirector kana kudai chaivo vamwe vanoshanda mumakanzuro vane zvigaro zvepamusoro-soro vazhinji vacho vanenge vapinda mumapazi ehurumende vanozoshandisa mabasa avo nepasipo opedzisira vaunganidza upfumi hwekuti nyika yose pasi rose inokatya madziko kuti koupfumi hwabvepuhwo iri nyaya yehuori iri nyaya yekusevenzesa masimba avo kupedzisira vachinge vawana upfumi hwakawanda husingaiti asi veruzhinji vavanenge vachifanira kunge vachiti pachirungu kusevha vavanenge vachifanira kunge vachishandira vachinhonga svosve nemuromo saka zvinobatsira chose izvozvo mutemo iwo unobatsira kuti vanhu vagare vachiongororwa nehurumende wezvevachiongororwa nemutemo wezvevachiita kuti vemunyika muno vanhu vese vese zvavo vazive kuti uyu zvakamirira sei. Saka ndonatsa kuti mutemo zvavo wakanaka. Dai wanga uchinge uchiteedzerwa uyezve dai wanga uchiitwa namazvo.
Sezvo mutemo uyu uchiita sewakanangana nevakuru vakuru muhurumende, munoona sekuti mutemo uyu ungabudirira here, zvikuru sei takatarisa nyaya dzeuori dzagara dzirimo munyika pari zvino.
Dambudziko rinongoripo huru huru chairo nderekuti vana mazvikokota veuori ndivo vari kunziva mhanye nawo mutemo iwoyo. Vazhinji vari muhurumende tinoziva kuti panoitwa tsvakiridzo neongororo nevemasangano akazvimirira ega, vazhinji vacho vanowanika vachinzi ndo vana mazvikokota vehuori. Panotoitwa chaipo zvimwe neiyo inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission iya, takaona vazhinji vachibatwa vanga vari makurukota vachibatwa nenyaya yehuori. Unonzwa kuti munhu wakamisapropriata 64 million United States dollars. Zvokwadi gosha kuti kudiiko ikoko kwekuti munhu unonzi wakarya, kana kuti haizikanwe kuti mari yakaenda kupi, kana kungonzi munhu wakapinda ari musiuganda asina kana chidzvinyu, usina kana ukushe. Mushure megore kana makore maviri wotonzwa kuti waane zvitoro, waana magonyeti, waane mba dzinotyisa, waane mari isingatauriki, mari yakasviba kuti ndo. Zvokwadi unobva washaya kuti zvinovamba sei. Ndosaka tichiti mutemo iwoyoyo mutemo wakanaka zvavo dai wanga uchiitwa namazvo. Dambudziko rinongovapo ndiroro rekuti vana mazvikokota vehuori vamwe vacho ndo vanenge vachinzi vaongororane kuti vange vachiudza pasi rose kuti vane upfumo hwakadii, uyezve after nguva yadai dai vane upfumo hwakamira sei. Nemhaka yekuti vazhinji vacho makororo vanoba, havazombopedziri vachida kuti mutemo uyu unge uchishanda.
Zvino vamabhenge, mutemo wamunoti wakanaka kudai uyu woitwa sei kuti ubetsere nyika?
Ini zvandinotofunga kuti zvingabetsera kuramba nyika ichisimbisa boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission, uyezve kurisimbisa kuitira kuti iro boka iroro rive rinenge richipuhwa masimba sezvarinogona kunge riri kuita harobha dzimwe nguva hadzinyatsoona zviri kufamba sei. Ringe richipuhwa masimba aya anenge achinzi identify and seize and forfeit to the state, kunyanyanya upfumi hunenge huchionekwa sekuti hwakawanikwa nenzira isina kumira zvakanaka, zvimwe zvingadai zviri muno, zvimwe kudai zvakabuditswa zvichiendeswa kunze kwenyika nekure kure ukoko, mari dzacho dzichizonge dzichiiswa kana muhomwe yakafanana nepachirungu vamwe vanodziti sovereign wealth fund, zvimwe zvangodaro daro, nyika ichizobetserekana nekuda kwemari idzodzo dzinenge dzatorerwa makororo. Otherwise kuti titarisire kuti izvi zvingaitwa nevehurumende vanenge vachinzi muchuchisi mukuru kana gurukota ririkutaurwa nezvaro izvi, haakuswera tichingotandadzana zvedukuvidza zuva, izvi hazvingatombosvi zvakanyatsa kuitika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vaJoy Mabhenge vari parunhare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCape Town muSouth Africa vataurai mudamburi vanoti zvinhu hazvisi nyore munyika iyi umo vanoshanda semutyairi wemagonyet. Vamudamburi vanoti senzira yekutsvaga raramo vakatanga kuita zvokuimba pasi pezita rekuti Adala Begonyet. Izvi zviri kuvabatsira kuti vasafunganya pfungwa nezvavanosangana nazvo mubasa ravo, uye zvichivapawo mukana wekuti vabatsire vamwe vekunharaunda yavanobva kumasvingo. Vamudamburi vanoti shuwiro yavo ndeyekupa dzidziso yekuti vanhu vakoshese kunyoresa kuvhota nekuzovhota musarudzo dzegore rinouya, uye vakatotanga kupa dzidziso iyi mune dzimwe nziyo dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navamudamburi nezvenyaya iyi.
Para zvino tete ndinodriva matruck ndiri munzvimbo yandogara kuSouth Africa. Kazhinji ndirikuenda kuNamibia nekuSouth Africa, nana Durban, Joburg.
Mungati basa iri riri kufamba sei tichiona kuti munguva yapfuura mamuri kutaurwa nyaya yemhirizhonga kune vanoita basa iri rekudriva magonyeti?
Mhirizhonga iri kote tete but Atina zvatingaita tinenge tichizamawo kuti titsvage kuraramawo nokubatsirawo mhuri dzedu dzinenge dziri kumusha nesuwo kuno kwatinogara. Mhirishonga yanga iripo nanhasi vari kungoitawo mhirishonga iyo kuti vanoti kana vasiri vemusouth africa vanoshanda musouth africa vadzokere kumusha kwavo, anonziwo maforeigners. Hanzi kwai maforeigners ngavadzokere kumusha kwavo, vanoshandira ikoko, vavhurewo mabasa makambani kumusha kwavo ikoko.
Tinoona kuti pari zvino pamusoro pekudraivha magonyeti mune rimwe basa ramunoita, ibasa ripi?
Ndichidzira pamatrack kudaro ndinosanganisa nokuimba chete, ndinoita nezvemusic. Ndinenge ndichinyoranyorawo nziyo dzangu ndichirekodha ndichiimba.
Munoimba musambo upi wemimhanzi?
Ya, semunhu achangotanga tete riri kusanganisa musambo ndichitsvagawo kuti vateveri vangu vanondifarirawo vanofarira zvipi. Saka ndinosanganisa musambo somunhu achangotangawo. Ndinoimba afropop, ndinoimba mapiano, ndinoimba jazz. Zvongorama ndichingosanganisa gospel, ndakatomboimbawo song yegospel. Ndiri kusanganisa ndichida kuti ndinzwe kuti vateveri vanonditeerera vari kuda zvipi chaizvezvo.
Tinoona kuti munozikanwa nezita rekuti Adala wegonyeti, ndo zita ramuri kushandisa here pakuimba?
Yebo tete, ndo zita randiri kushandisa pakuimba rokuti Adala wegonyeti. Vazhinji vanondizwa nokuti Adala wegonyeti. Even chero mukaenda pamamusic sites muchitsvaga nziyo dzangu munongonyora kuti Adala wegonyeti, then mochuza nziyo yamunoda inobva yaapiya ipapo.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here kumusha zvokubatsirawo vanobva kunharaunda yekwamunogara uyezve munobva kupi?
Ndinobva kumasvingo tete, ndekwandakazvarirwa. Ndakakurawo kusvika kuma15 years ndiri ikoko ndikazoshifta ndakuenda kublue weyo. Pari kumunharaunda kwangu wandinogarawo ndiri kukurudzirawo vechidiki kuti ngatinyore sei kuvhota. Fanika gore ratirineri chakanyanya kundikoshera ndechekuti vechidiki ngatinyore sei kuvhota. Ngatiitewo maprojects okutengawo nokutengesawo zvakaita sekuchengeta huku nokungoitawo zvimwe zvakangosiyana-siyanawo kune vechidiki vangu vandogara nawo kunyika yeZimbabwe.
Ikoko kusouth africa mune mhuri here uyezve zviri nyore here kuva munhu anodraivha gonyeti achitsikisa mumhanzi uyezve aine mhuri?
Ya, hazvizi nyore tete, hazvizi nyore zvamuchose nekuti kamari kashoma kaunowana kacho unoda kupinda nako mustudio. Unoda kuchengeta zvemhuri, unoda zvekutumira vabereki kumusha, unoda zvekuchengeta vanin'ina zvefuti kumusha. Saka hazvizi nyore tete nebasa randinoita.
Vanenge vachida kukuteerai kuti vanzwe mimhanzi yenyu nezvimwe vanokuwana ipapi?
Vanoda kunditeerera vanoenda paYouTube wotaipa kuti Adala wegonyeti kana kuenda paFacebook page yangu yakanzi Adala wegonyeti. Vanoda kundibata paWhatsApp number vanogona kundibata paWhatsApp number inoti +27837833050.
Avo vange vari vataurai mudamburi vanozivikanwa naanisitari kuti Adala vegonyeti vachitaura naMarvelous Mhlanganyi uye weStudio 7 vari muCape Town muSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti kunyange hazvo mirayiro ichiti vechidzimai vamirirwe zvakakwana mune zvematongero enyika, kuenzanisa zvigaro hakupanisiki. Vachitaura muparamende nezuro, vaChiwenga vakati vanhukadzi vanofanira kukukwidzira zvigaro nevanhurume mumatunhu avo. MuNewsday makare, hurumende nezuro yakaambira varayiridzi veZimbabwe 450 vakaenda kunoshanda kuRwanda kuti vazive zvavakavinga uye vasanopindira munyaya dzezvematongero enyika muRwanda. Yave nguva iyi vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumbiro kuti mutibvunzirewo mapurisa emuZimbabwe kuti vatsaka vanhu veZANU-PF vari pamusoro pemutemo here. Vanhu veZANU-PF chero pavanenge vaita mhirizhonga ndovari kukonzeresa noise, vari kurwisa maTCC nekurova vanhu nekurwisa vanhu. Sei vanhu veZANU-PF vasiri kusungwa? Iye zvinezvi vanhu veTCC vakavharirwa mumajera naJobs kana havana kana mhosva. Vanhu veZANU-PF vatsigiri veZANU-PF vamwe vachino vari kupfeka matisheti yellow triple C vo paradzimosva vo bva vagezera mutsedzo dzoku triple C zano PF chaiye vatsigirwe zano PF vasukusungwa mirishonge irikuitika muZimbabwe chiro yakachira kumatobo iyi ine vakuru vezano PF vakuru vezano PF vakuru vezano PF vati havana zvavari kuita mapurisa ngaite basa ravo asina kurerekera asina kurerekera bato ezvinezvi sta kutongona kuti kunyange dai pachaitwa sarudzo gore rinouya mapolisi chaiye muZimbabwe ayakuita zvematongerwenyi haichaita basa rayo chairo chairo nemazvo asi kuti polisi yemuZimbabwe yakuita zvematongerwenyi.
Magadi magadi pa studio 7 vana mukoma Rwande ndeitwa danda ndiri pa airport muHarare. Nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF iri kutoona kuti mukana chaiwo chaiwo haisi nenyaya yekuti yangoti pese pese paungana vanhu vetriple C yoteerera ichida kuvhiringidza nazi kuuraya vanhu vakaita kumatoposo zvinorwadza vedu. Ingave bato rerudzi iroro rinoda kungoti pese pese paradza chete itaiwo zvido zvevanhu vedu kana iye purezidendi wacho ari kutozoonawo kuti mwaka unouya hapana chanu nekuti ruzhinji rwese rwaakuda kuchinja zvinhu zvinorwadza veduwe ngavamboturegererawo timbopindawo panyanga titonge tichienda zvavo.
Ndinokumbirawo kuti musitsewo shoko rangu iri kunhengo dzezanupf kunyanya mayuth ezanupf anoshandiswa zvisina basa anoshandiswa kuita zvisina basa kuponda vanhu kukuvadza vanhu kuba midziyo yevanhu mari dzavari kuba matv zvese zvari kupwanya dzimba dzavari kupisa. Ndinokumbira kuti muvazivise kuti hanzi chaunodyara ndicho chaunokohwa ende chaunodyara chinobuda hanzi izvoni chisingaperi chinoshura. Vazive kuti pachapera bandiko ravo handiwo patichatangirawo isusu taakudzokera kwavari tinenge tichivaziva ndiwo patichatangira pa taakudzokera kwavari 1-1 kana isu tichinge taavo mubandiko taakutongawo tichatotanga kufambawo sekufamba kwavaita tichiita marevhenji. Saka vazvizive kuti patenge toita marevhenji vaya vavaimiriri avaya vachiita zvisina basa vachivatuma vanenge vasisipo vanenge vatiza vanenge vamhanya havanenge voona ndondo vavega ende ngozi kana ichinge yauya haiuyi kune vakatuma inouya kwavari iyo.
Makadini maZimbabwe 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 hondo yekuurawa nezanupf haigoni kupera nekuti tatya tavanda tadini tanyepera kuti tatevera zano hondo iyoyo inotongopera chete nekuti tabvisa taramba takamira kuti ZANU-PF ibve pakutonga. Saka ngatirambei tichienda mberi ngatisadzokerai sure ndochimurenga chacho ichi ngatitorambai tichienda mberi ndokuti tizvisunungure kana tikava vanhu vanotya kuti tazorobwa taita sei tadini isu vamwe takaurawa pa2008 asi hatina kudzokera sure tiri kungoramba tichienda mberi nanhasi tiri kutoramba tichivhira kuti vabve pachigaro kuti tiwane rusunungurwo rwechokwadi kwete zvokunyeperwa navamabhinya vachiti vanoda kutiita zvakanaka hapana chakanaka chavanoita. Saka ngatirambei tichiinda mberi tose nyika yose kumatebhereland kumanyikaland mashonaland masvingo ngatimirei tose tichirwisana navo kuti tivakunde hatirwedu nekuvarova asi tinoramba tichitsvaga rutsigiro tichidzidzisana kuti tivhote tichivabvisa pakutonga ndokuti tipedze simba ravo rokurova vanhu rokuuraya vanhu.
Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti mosvara zvakanaka naChris Gande nenhau dzeIsindebele.